This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gunyana 12 2014.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemire nichitewe zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru pamwe nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanopiwa madegree eDoctor of Philosophy mushure mekupedza zvidzidzo zvavo.
MDCT yopemberera kusvitsa makore 15 yaumbwa.
Mumanyi ane mukurumbira muSouth Africa Oscar Pistorius anowanikwa aine mhosva yekukonzeresa rufu rwemusikana wake, asi dare rinoona asina mhosva yekumuuraya mushure mekunge afunga kuita izvi.
Zangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti mitoro mitsva yakatorwa muparamende nezuro ichaita kuti upenyu huome munyika.
Mukupera kwechirongwa chino tichaverenga tsamba dzenyu, nekudaro rambai makateerera ku Studio 7. Kwanga kusingadanwe anonzwa nhasi paInvest of Zimbabwe muHarare, apo vanhu vanodaruka zviuru zvitatu vapiwa zvitupa zvezvidzidzo pamabiko aitirwa pachikoro chepamusoro ichi. Pavanhu vapiwa zvitupa zvedzidzo yepamusoro-soro panosanganisirawo mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru pamwe nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Amai Mujuru vapiwa degree reDoctor of Philosophy Commerce, amai Mugabe vakapiwa degree reDoctor of Philosophy. Vasati vapiwa chitupa ichi, amai Mujuru vanga vaine Master's degree in Strategic Management. Amai Mujuru mumwe wemadzimai akaenda kuhondo vaine dzidzo yeform 2 muna 1973. Pakawana nyika kuzvitonga muna 1980, amai Mujuru vakatanga kuita zvidzidzo zvavo vari kumba pamwe nemanheru, sezvo vaiswera vari kubasa segurukota rehurumende. Tinoti makorokoto kuzviuru nezviuru zvevanhu zvapiwa madegree azvo nhasi.
Direct from Washington.
Mangwana nzira dzose dzinenge dzakananga kunandare yemucheke kumasvingo, uko bato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai riri kupemberera kusvitsa makore 15 raumbwa. Mutauriri weMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti zvinhu zvose zvave mugwara uye hapana matambudziko avari kutarisana navo ekuti angakanganisa urongwa hwavo. VaMwonzora vanoti mutauri mukuru pamemberero idzi anenge ari vatsvangirai uye vakakokawo vemasangano akazvimirira vavanodyidzana navo pamwe nevekunze kwenyika. MDC yave nemakore 15 yaumbwa, kunyange hazvo memberero idzi dziri kunzi ndedzechigumi neina. Memberero dzegore rino dziri kuitwa zvichitevera kupatsanuka kwebato iri gore rino. Vaimbova munyori mukuru webato iri vatendai biti vari kutungamira MDC Renewal Team, iyo vanoti ichaitawo kongresi yayo gore rinouya. Ukuwo vaMwonzora vanoti mwedzi unouya bato ravo rinenge richiita musangano waro mukuru wekongress. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMwonzora pamusoro pemhemberero dzemangwana.
Mangwana izwa ratinopemberera yatinoti 14th anniversary, patasvitsa gumi nemana makore tiri party, asi takafomwa 15 years ago. Kunenge kuine vanhu vakawanda chaizvo vari kubva kunzvimbo dzese dzemunyika munomu. Tiri kuona kuti padistrict pari kubva at least 500 people, then koya utungamiri hwese hwemawadi hwemaprovinces vanenge variko. Tichinzwa president wedu vatangirai vachiparura mufungo munyowani weMDC. Isu seMDC tani kufunga kunyuana kuti matambudziko emuZimbabwe anoda kuti agadzirwe nemunhu wese. Saka nyaya iripo ndeyekuti tiri kuti National Convergence ichataurwa navatsvangira emangwana kumucheke stadium.
Zvii zvikuru zvingatarisirwa pamhemberero idzi?
Pamhemberero apa panenge paine mitambo inenge ichiitwa. Paine zvakare iyoyo speech ichataurwa nemutungamiri wedu vatsvangirai. Kune mamwe maspeech achataurwa zvakare nana Secretary General nana Vice President. Takananga mafambisirwo achaitwa Congress yedu, urongwa huripo zvinenge zvichikaririrwa vanhu kuti vaite, uyezve mafambisirwo anofanira kuitwa chirongwa cheCongress kumaprovinces. Tiri kunzwa kuti kune vamwe vanhu vanenge vachinetsana vachida kurwisana. Izvozvo takatodzika mutemo wekuti anongorova munhu chete anodisqualifyiwa paCongress. Saka tinoda kuti vanhu vese vazvizive izvozvo zvichitaurwa nevatungamiri kuti hatifunda kunzwa chinonzi mhirizhonga. Mhirizhonga ndeyeku ZANU-PF, mhirizhonga haiziye kuMDC.
Bato renyu raimbochema chema nenyaya yehomwe kana kuti yemari, makwanisa sei kunge muchibudirira kuita mhemberero idzi?
Kana ZANU-PF inochema zvakare nenyaya yemari, ndokusaka vana vayo pavakaita Congress yavo vakafa nenzara, vamugadwa vakazopindira. Nyika ino ine nzara, zvese zvinozikanwa izvozvo. Asi isu seMDC takakumbira masupporters edu, mamembers edu, kuti anobvisa dhora, anobvisa 50 cents, vakabvisa madhora-dhora avo, tikakwanisa kuita mhemberero dzedu idzi. Toda kuti titende vana veMDC vakazvipira. Uyezve takawanawo dzimwe shamwari.
Vanga vari mutauriri weMDC Tiva Douglas Mwonzora vari parunare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vaive nhengo huru muMDC inotungamirwa navawashman Ncube vaFletcher Duleni Ncube, avo vakashaya muchipatara cheMatadei neZuro Mubulawayo, vari kutarisirwa kuvigwa svondo rinouya. Mutauriri webato iri vaNhlahla Dube vanoti urongwa hwekuradzikwa kwavo hwambomiswa kuitira kuti mumwe wana wavo ari mhiri kwemakungwa atange asvika. VaDube vanoti utungamiri hwebato ravo huchasangana mangwana kuti huzeye nezverufu rwavo. VaDube vaudzawo Gibbs Dube weStudio 7 kuti mufi aive gamba mukurwira hondo yerusununguko rwevanhu vose.
Kune mwana ari kunze kwenyika ari kugadzirira kuuya. Zvakasati zvabuda pachena kuti zvingagadzirika rini kuti asvike. Saka vari kutarisira yemuri kuti zvingangoitwa musi wechipiri kana kuti wechitatu. Asi zvatichaita vaDube ndezvekuti ticharamba tichikuudzai kuti mushambadzire vanhu vanzwe kuti basa racho rinenge richiitwa rini.
Ko, magara pasi here muchitaura nenyaya yeugamba rwababa Dhulini muchida kutaura nezano nenyaya yacho?
Utungamiri webato redu uri kusangana uzhinji wacho mangwana kuBulawayo kuti vataure zviri kuitika mubato. Kana nyaya yacho iyo yabuda yeugamba hwababa Dhulini tichazvitaura. Asi zvatinoda kutaura kwanhasi uno zviri chokwadi, chiri chokwadi chisingachinje ndochokuti bato redu haritombogoni kuti rinda kunogwadamira ZANU-PF kuti tikumbirire baba Dhulini kuti vanzi national hero. Nokuti chokwadi chinozikanwa kuti baba Dhulini vachiri mwana mudiki vakajoina youth yeZAP, munhu akarwisana naSmith. Tinozviziva kuti vakapinda havana kubuda mupolitics. Vakamira pakaumbwa MDC, vakamira kuti havasi kubvuma kuti matongerwo enyika yeZimbabwe akajeka. Saka tinoziva kuti munhu akaramba kubvundutsirwa, akambozviziva kuti ari member of parliament akambosungwa achipomerwa mhosva dzanga dzisina kumboitika, dzisina kumboitwa neMDC, dzisina chii nababa Dhulini Ncube. Munhu anga akamira pachokwadi, munhu anga asingatye chunhu, munhu anga asingatye munhu, munhu anga achisenzesa kuchirungu inonzi principles, ananga ane mavalues akajeka, anga ane hunhu, anga achiziva kuti ungafe asi kana uchifira chokwadi ndicho chinhu choga chingachengetedza kuti nyika ibudirire. Saka hatimboindi kunogwadanira ZANU-PF. Baba Dhulini inational hero.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navawashman Ncube vaNhlahla Dube vachitaura vari parunare vari muBulawayo na Gibbs Dube weStudio 7.
Sangano Revoluntary Media Council of Zimbabwe kana kuti VMCZ rinoti udzamu hwekutapwa kwenhau wadzikira zvakanyanyisa munyika izvo zvavakupa kuti vanhu vakawanda vakwidze zvichemo zvavo kusangano iri. VMCZ inoti kubva munandira gore rino yatambira zvichemo 33 zvevanhu vanoti havana kubatwa zvakanaka nemapepa nhau akasiyana siyana zvikuru sei ayo akazvimirira oga. Sangano iri rinoti riri kukurudzira vapepeti vemapepa nhau munyika kuti vatevedzere zviga zvinofanirwa kutevedzerwa nevatori venhau pamwe nedzinhepfenyuro. VMCZ yakaita musangano nevapepeti venhau Mubulawayo nezuro mushure memisangano yayakaita muguta iri yekuongorora nyaya dzekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume mukutapwa kwenhau. Mukuru wezvirongwa musangano iri Muzvare Faith Ndlovu vanoti vatori venhau vanofanirwa kunyora nhau dzechokwadi uye vasina kwavakarerekera. Nyanzvi dzinoti zviri pachena kuti mapepa nhau emunyika ari kunyora akarerekera divi rimwe chete. Mapepa nhau aya anosanganisira bepa nhau rehurumende reHerald iro rakabuda pachena divi rariri kurerekera pamakakatanwa ari mubato rezano PF.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mumhanyi ane mukurumbira muSouth Africa Oscar Pistorius awanikwa aine mhosva yekukonzeresa kufa kwemusikana wake, asi akawanikwa asina mhosva yakakura yekuuraya achida River Steenkamp muna kukadzi 2013. Mutongi wedare amai Thokozile Masipa vatura mutongo uyu nhasi vachiti Pistorius haana kunyatsofunga nemazvo apo akaridza pfuti achifunga kuti ainge apindirwa mumba nembavha asingazive kuti ainge ari musikana wake waaipfuura. Kuwanikwa nemhosva yekukonzeresa rufu muSouth Africa kunoita kuti munhu agariswe mujeri kwemakore anosvika 15. Mutongi wedare ati achabva nguva yemutongo wake musi wa13 Gumiguru, uye Pistorius acharamba achigara kumba kwake kusvika musi uyu.
Vakuru vakuru vemupakistan vanoti vasunga varwisi 10 vanofungidzirwa kuti ndo vakapfuura mumwe vechidiki anorwira kodzero dzevanhu Malaya Yousafzai, uyo akapona muchiitiko ichi akazoita munhu anoremekedzwa pasi rose mukurwira kodzero dzevanhu. Vakuru vakuru ava vanoti varume ava vakaita izvi vachiudzwa zvekuita nechikwata chetaliban mupakistan, uye varume ava inhengo dzechikwata cheTehrik-e-Taliban chinova mubatanidzwa wezvikwata zvavarwisi zviri mumaruwa muPakistan.
Sangano remubatanidzwa wenyika dzemuEurope reEuropean Union neAmerica vatemera Russia zvirango zvitsva zvatanga nhasi nepamusana pezvainonzi iri kuita muUkraine. Zvirango izvi zvaiswa pamakambani muRussia emafuta anoti Rosneft, Gazprom neFT makambani yemagwenya yeGazprom uye Transneft. Zvirango izvi zviri kubatawo vanhuwo vanosanganisira vakuru vakuru vechikwata chiri kutsigira Russia muUkraine, kuzvina bhizimisi muRussia vaSergey Shemsov uye anove shamwari pedyo yemutungamiri weRussia vaVladimir Putin.
Rambai makateerera kunepfenyuro yevanhu. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri nemumwe wangu Blessing Zulu.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU riri kuyambira kuti makambani akawanda achatovharwa mushure mhengo yegurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vatura urongwa hwavo hwekushandiswa kwemari pakati pegore. VaChinamasa vakawedzera mitero yezvinhu zvinoshandiswa nemakambani kusanganisira mafuta ekufambisa dzimotokari nezvinohodwa kubva kunze. VaChinamasa vakatiwo vanenge vobhadharisa vanhu mutero pakutenga nekushandisa nharembozha. Gurukota rezvemari iri rinotiwo hurumende haichina kumwe kwekuwana mari yekushandisa sezvo vekunze vakasungawo mwedzi avo. Mwedzi wapera, gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vakatiwo mari yekunze iri kuwanikwa neZimbabwe mumabhizimisi yakaderera nezvikamu makumi mashanu kubva muzana mumwedzi mitanhatu yegore rino zvichienzaniswa negore rapera. Confederation of Zimbabwe Industries yakayambirawo kuti panopera gore makambani anenge oshanda ari pazvikamu makumi matatu kubva muzana. Mapato anopikisa ari kushorawo vaChinamasa achiti vari kubatirira varombo. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo kuti tinzwe maonero avo nezvematanho akatorwa navaChinamasa aya.
Sezvamunoziva kuti nguva yapfuura iyi vashandi vemuZimbabwe vange vane tambudziko rekusawana mari pavanoshanda nekurasikirwa nemavasa. Saka mutero yaiiswa iyi inotovhiringidza upenyu hwevanhu. Vashandi vakawanda vachatiomerei nenyaya yekuti vagara vari vanhu vanoshaya. Vanhu vasingawani mari pavanoshandira, vanhu vasingatambiri nenguva, vanhu varasikirwa nemavasa. Saka tiona kuti vehurumende pavaita izvi zvichatiomera vanhu vakati wandei chaizvo.
Asika hurumende iri kuti hakuna kumwe kwaingawane mari kunze kwemuvanhu vemuZimbabwe umu, nekuti kana kunze uko mari dzacho dzinenge dziri kunetsa kuwana, pangaitwe sei?
Ichokwati kuti hurumende inowana mari kumataxis, asi hurumende zvainofanira kuita ndezvekuti painotora mari yacho inofanirwa kuti ione kuti inzvimbo yakati kurei yange yakwanisa kuvatsira kuti besi yacho iyoyo yoti kurei, kungava icorporate tax inobhadharwa, makambani wowanda, vanhu vowanda vari kumavasa kuchiwanika mutero. Tiri kuona kuti hurumende haigoni kuzoshaya mari kushandisa. Saka iyo zvino tiri kuona kuti zvairi buda iri buda kune vanhu vakati shomei, ende vanhu ivavo vanhu vakationerei nezvino. Saka approach tinangoti maitiro acho ndeyekuti vange vatanga nekukurisa muti wacho uyu kuti uvereke vozowana mari sehurumende. Tisi kutenderana neapproach yavo nekuti izvi hazvirevi kuti mari ichakwana yehurumende. Taona makore apfuura kuti ndiwo kutanga kwokudzikira kwezvinhu. Tichaona kuti makambani akawanda achatovhara nemadanho atorwa aya.
Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare.
Munhau dzemitambo. Mitambo yose yeCastellaga Premier Soccer League yambomiswa kutambwa kuitira kuti makwikwi echibuku Super Cup asavhiringwa nemitambo iyi. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Okariati anotipa nyaya inotevera.
VePremier Soccer League vapa machikichore kuvatsigiri venhabvu avo vachaona mitambo miviri nemuripo wemutambo mumwe chete kumandava Stadium mangwana. Chikwata chechiredzi chichabatana neHarare City panguva imwe cheteyo. Cape United icharovana neFC Platinum munhandare iyo Cape United yakarohwa 6-0 svondo rapera. Asi anotaura akamirira Cape United muzvare Joyce Kapota vanoti kudyiwa kwavo svondo rapera yave nhoroondo, vachiti ivo vari kutarisira kuti vanoridza pembe vachave vasina divi ravanotsigira.
FC Platinum pesa vange chambroni marefu, saka we hoping pachaya marefu ari neutral.
Mune mumwe mitambo, Highlanders ichasangana nehauma ini kuhetfield stadium Bulawayo asi mutambo uri kunakidza uriko nemuvhuro apo triangle ichasangana neblack rhinos mutungamiri weblack rhinos major mabinginye vanoti uyu mutambo mutsva asi vari kutarisira kukunda
tiri kutarisira mutambo wakanaka because triangle yacho iri kutambo zvakanaka chose
asi gift mudzadzi wetriangle anoti kunyange zvavo uyu uri mutambo mutsva ivo vari kutarisira kuendarira mberi kubvira pavakasiyira muone wallet cup iyo vakapinda mufinary
tiri kutarisira kuendera mberi kwemakwikw aya tikwanise kubudirira tiende panext stage
makundano echibuku cup ane mari inoita iyo mazana mashanu ezviuru zvemadhora chikwata chatora mukombe uyu chichawana zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora vacharohwa mufinary vachawanawo mari inoita iyo zviuru makumi mashanu zvemadhora zvikwata zvichadyiwa masemifinary zvichatora zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora zvikwata zvichakundwa mumitambo yesvondo rino zvichawana mari inoita iyo zviuru makumi maviri pachikwata chega chega dynamos chapungu chicken in zpc kariba hwange buffaloes neshabhani idzo dzakadamburwa munharaunda yekutanga dzichaenda kumba nezviuru gumi nezvishanu zvemadhora pachikwata chega chega makundano echibuku super cup ayo aimbonzi chibuku trophy kare adzoka munhabvu yemuzimbabwe mushure memakore anodarika makumi maviri nemashanu mitambo yekasola the premier soccer league iri kudzoka pakati pesvondo rinouya ndakamirira studio 7 muharare ndini michael kariati
makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pano pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc
muchirongwa chedu chelife talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa mitero ichabatirwa vanhu yakaturwa muparamende nezuro nehurumende
kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai
kana muri kunze kwenyika munogona kufona panhamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure pa live talk.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext messages amatumira. Maswera sei mese vestudio 7 ndokumbirawo kuti mundimhoreserewo hama dzangu dziri kupinga kusiya chilava. Munyori haana kutaura zita rake.
Ndinoti kufara kwamuri mukoma blessing pamwe chete nevamwe vamunoshanda navo kuno kuNRZ tiri kushandira mahara vamwe vachizvihoresa. Isu vashandi vane mari dzedu dze 10 months dzisati dzabhadharwa. Iyo management dzavo mari dziri up to date. Vana vedu vari kudzingwa kuzvikoro vavo vachienda kuzvikoro. Pasi nemanagement yeNRZ zita rangu ndinonzi Wise of Mutare munyora ari kunyunyutawo nemabatiro avari kuitwa nekambani yeNRZ.
Mumwanotiwo makadi kunotiri nani chaizvo nhamo ndiyo yatisura but in God we trust dai mwari atiitira nyasha. Musimbise Edward Gororo nedzimwe hama dzangu ndichiti shingai zvinoita chete ndatenda.
Hai Jonga and blessing tinotenda nebasa ramunoita. Ndoda kumhoresa vatsigiri vese zvavo vestudio 7 ndichiti vanoda kuti tiite group repa WhatsApp ngatibatanei. Vanoda vese ndibatei pa 0782475255 namba iyi zvakare 0782475255 ndini wenyu mutsigiri mukuru Abraham Magotora from Budiriro 4 ndatenda zvangu please please verengai message yangu Jonga
makadi Jonga na blessing aiwa basa muri kugona chose rambai makadaro nekuti panhau dzechokwadi tanzwa nenhamo munyika hamuna mabasa ndikwazisirewo shamwari yangu mapango mapengo ndinonzi Temba ndiri kunyamuzizi kwamutoko.
Ndinofara nechirongwa chestudio 7 rambai makashinga ndi Richard Chipinge kuchecheche.
Mumwe anotiwo makadi Blessing naJonga, ini kuno ndinofara zvikuru, ndinoti pamberi nenhepfenyuro yechokwadi chamunoburitsa. Ndikwazisirei vagari vose vekumagunje. Ndini Zviito Wairesi kwasabhuku mbirimi kumagunje, ndatenda zvikuru.
Mukaverenga yangu tsamba ndingafara zvikuru. Tokutendai nenews dzechokwadi. Isu kuno kumondoro vanhu vari kunonga svosve nemuromo, endi mombe dzaakupera nekubiwa kuno. Tapiwa musara kufa ari kumondoro.
Ndinotenda nechirongwa chenyu. Dai hurumende yeZimbabwe yatirangarirawo isu vechidiki tiwane mabasa, ndingafara tsamba yangu mukaiverenga. Ndini wenyu mudzungairi, ndiri kuGokwe.
Aiva, nguva yedu ndo yaita shanje vadikani. Tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kuStudio 7 muchitiudza zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano paStudio 7. Kwazisanai hama neshamwari pano paStudio 7. Email yedu inoti studio7@voanews.com. Ma text message kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tinodzokorora nhamba idzi zvakare: 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Tosangana zvakare mangwana muchikamu chatinoverenga zvamunenge manyora. Nako kambo kubva kuna Thomas Mukanya Mapfumo Shabini. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru pamwe nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanopiwa madegree eDoctor of Philosophy mushure mekupedza zvidzidzo zvavo.
MDCT yopemberera kusvitsa makore 15 yaumbwa.
Mumhanya nemukurumbira muSouth Africa Oscar Pistorius anowanikwa aine mhosva yekukonzeresa rufu rwemusikana wake.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri, tokusiyai mina Chris Gande naSandra Nyaira.